Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 12/2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Jira nekubvira. Tinoendesa zvatinoziva izvi. Vanototambira dzimwe nguva zvinototambirwa nemunyori mukuru executive secretary. Takambozvipawo vasalamao, tikambozvipawo vasitagomena checks.
Masangano akazvimirira oga munyika dziri kuchamhembe kweAfrica oronga kuita musangano wepagore unoitwa kumucheto weSADC Summit. Crisis in Zimbabwe Coalition inoti kuvaka Robert Mugabe University kuchikora bumbiro remutemo wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano akazvimirira oga kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica atanga gadziriro yemisangano inoitwa kumicheto wemisangano mukuru unoitwa pagore neSADC weSADC Summit uyo uri kuitirwa kuSouth Africa. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma ndivo vari kutarisirwa kutora chigaro chekuvasa chigaro wenyika dzemuSADC kubva kuna Mambo Muswati wechitatu vekuSwaziland. SADC iri kuita musangano wayo wepagore weSummit kuPretoria South Africa musi wa 19 na 20 mwedzi uno. Asi musangano uyu usati waitwa, masangano akazvimirira oga anoti achange achiitawo misangano yavo. Kuti tinzwe zvizere, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishandawo nemasangano akasiyana-siyana vaJoy Mabenge.
Pane zvinhu zviviri zvinoitika kana musangano weSADC uchiuya. Pane musangano wekutanga unonziwo weSADC Civil Society Forum unoitwa neboka rinonziro SADC NGO, mubatanidzwa wemapoka anomiririra mapoka anoshanda akazvimirira ega munyika dzose dzemuSADC. Kwozoitawo zvakare avo vandinonyanya kushanda navo vanenge vachisangana vari vanhu vatingatiwo pachirungu vanonzi grassroots kana kuti masocial movement, vanenge vachishanda neuwandu uyezve vari vanhu vanonyanya ku ngevachinzi ava vanhuwo zvavo, ava vanhu vasina kana zvavainazvo asi varivo vanhu vakakosha pasi rose. Musangano iwoyo unoitwa wakabatwa neinonzi Southern Africa People's Solidarity Network SASIN uchiitwa uchinzi SADC People's Summit. Saka musangano iwoyo uchaitwa kubva musi wa 16 kusvikira musi wa 18 August watakatarisa svondo ratakatarisa iri. Musangano iwoyo unounza vanhu vanogona kusvika ivo chiuru kana kuti kudaridza chiuru vachitaura nezvavanofungidzira kuti vakuru venyika, vatungamiri venyika vanofanira kunge vachitarisa. Izvi zvinosanganisa kutambura nhamo, izvi zvichisanganisirawo zvakare kuvandudzwa kwemamiriro ekunze yatingati climate change. Zvozoenda zvakare zvichiita izvi chinopinda munyaya dzematongerwo enyika kuti nyika dzedu muSADC muno dziri kutongwa sei. Apa tete takanyanya kutarisana nenyika dzakafanana neZimbabwe, Zambia, Lesotho, Swaziland, Mozambique neDemocratic Republic of Congo kusanganisirawo neAngola, uko kwatiri kufungidzira kana kuti kwatiri kuona vatongi veikoko vachiratidza kuti vari kusumuka nekuenda mberi nekutema nekutonga nedemo.
Asi zvamunozeya imi zvinozoendawo here kuvatungamiri venyika dzemuSADC?
Munoona vaZulu, kubvira nekubvira chokwadi chiripo ndechekuti kubvira nekubvira tinoendesa zvatinoziva izvi. Vanototambira dzimwe nguva zvinototambirwa nemunyori mukuru executive secretary. Takambozvipawo vasalamao, tikambozvipawo vasitagomena checks. Asi kuti titi vanoteerera hatingazozivi kuti vanoteerera, kuti titi vanoita zvatinenge tavati vaiti hatingazozivi kuti vangati hatingazozivi kuti vanoita here. Asi isu sevanhu hatiregi kuramba tichisunda, hatiregi kuramba tichiisa pressure.
Va Joy Mabenge vanoshanda nemasangano akasiyana siyana akazvimirira kunyika dzekuchamhembe kweAfrica vanga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti danho rakatorwa nedare remakurukota ehurumende rekutenda kupa mhuri yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora kuvaka University yeRobert Mugabe University kumaZoe kutyora bumbiro remutemo wenyika. Sangano iri rakurudzira dare reparamende kuti ripindire rimise vakwa kweuniversity iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vakafanobata chigaro chemukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition, muzvare Pamela Kadao.
Tisati tichara nokuti tinofunga kuti maprioritizi egovernment haana chekuita nevana veZimbabwe. Mari yavari kushandisa iyi mari inenge ichibhadharwa nevana veZimbabwe yavanenge vachicontributa towards state. Ende tikuona kuti government yeZimbabwe yakonzerwa kuita zvinhu zvakawanda zvinoburikidza kuwanikidzwa kwekodzero yakafanana nekodzero, kodzero dzedzidzo, kodzero dzeaccess to health, access to shelter. But hurumende inosarudza kuti zviri pamwoyo pavo ndezvekuti vange vachivaka university.
Imi muri kukurudzirawo kuti dare reparamende ripindire kuti rione kuti mutemo wenyika hausi kutyorwa. Asi vamwe vanoti dare reparamende racho rinenge risina meno. Munoona richikwanisa here kuti rizeye nyaya yakadai?
Hangu sangana reparamende zvamataura kuti rinenge risina meno kuburikidza nokuti mamembers of parliament mazhinji arimo e2/3 majority anenge achibvawo ikoko kuZANU-PF and uyezve vanenge vachinge vachisapota decision yange yaitwa necabinet. But tinoona kuti mudare reparamende imomomo munezve vatungamiriri vanobva kumapato kuMDC nevamwe vakazvimirira vega. And uyezve tangachida kuvayeuchidza kuti ivo idonzo ravo sezvo vari vatungamiriri vevanhu kubva kuconstituents vavo kuti basa ravo ndorokunge vachicherechedza, kubasa ravo ndorokunge vachitarisa kuti kodzero dzevana veZimbabwe dziri kucherechedzwa here kuburikidza zvakafanana nemari yetaxi kubhadharwa nevana veZimbabwe.
Vakavanobata chigaro chemukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition muzvare Memory Pamela Kadau vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara nezvekunetsana kuripo pakati peZimbabwe nebhanga guru rinokweretesa nyika pasi rose reWorld Bank nezvechirongwa cheCommand Agriculture chakaparurwa nehurumende yeZimbabwe. World Bank inoti chirongwa ichi chiri kusiya Zimbabwe iri muzvikwereti nekudaro chinofanira kumiswa. Asi hurumende inoti haisi kuzodududza nekuti chirongwa ichi chiri kuzadza matura. Tabata Dr. Chitambara kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
I think inyaya yekuti Command Agriculture inonge inobhadharwa sei, nyaya yefinancing yeCommand Agriculture, I think ndonyaya yanga isina kunyatsa kujekeswa nehurumende. Saka maonero angu inini ndopari kubva kusafanana kwepfungwa, because the way Command Agriculture is being financed zvichaita kuti hurumende isare iine big financial deficit or fiscal deficit. Saka I think ndo pari kubva makakatanwa aripo ekuti deficit iyoyiyi inopedzisa yakuzoita kuti even chikwereti chedu chinge chichikwira. Nekuti takaita deficit maexpenditure akanyanya kuwanda, marevenue edu asiri kukwira, zvakureva kuti taane gap iroro rinezvida kuzofinanswa. Kazhinji tatichirifinanza nenyaya yekukwereta kumabhanga tichishuwana matreasury bills. Saka izvozvo ndo zviri kunzi neWorld Bank uye maonero edu isusu zvinenge zvisiri sustainable, nekuti maakuita kuti chikwereti chenyika chirambe chichikura. I think ndo pane dambudziko ipapo.
Asi ka hurumende iri kuti hapana kumwe kungawanikwe mari nevarimi. Nekudaro iyo ikasapindira vanhu vanofanira nzara kazvozoguma zvoita kuti inge ichitenga zvakare chikafu ichikunze kwenyika. Zvoita kuti upfumi hurambe huchindengendeka.
I think chinenge chakakosha ndechekuda kuona kuti cost yatinoti pachino cost benefit analysis. Nekuti kana muri kutenga chibage kuma farmers say ine $390 per ton, then ari kuimporta kana ngatiti chibage on average mu region chibage chiri kuma $270-$250. Saka dzimwe nguva munotozoona kuti kunge muri kutenga kunze kwenyika kunogona kutozochipa pane chibage chinenge chichiproduswa muZimbabwe. Saka I think ndo imwe nyaya ingaitwa neWorld Bank kuti ngapa itwe cost benefit analysis yekuona kuti command agriculture iri sustainable here tichienzanisa nematrends especially kumutengo wechibage pa global market kana kuti pa even pa region kuti dzimwe nyika chibage chiri kuita mari dzimwe nyika chibage on average hachisi kupfuura $300 but isusu chibage chedu chiri pa $490. Saka kana makuita cost benefit analysis munogona kuzoona kuti zvaitozochipa kunge muri kutenga kunze kwenyika than chibage chamuri kunge muchiproducer munyika. Saka I think ndonyaya dziri kungotaurirwa idzodzo dzinezida kunzi pfungwa idzodzo dzionekwewo pawe neconsensus position yekuona kuti no toita sei kuti mitengo yedu iwe effective uye kuti tipowo maincentive kumafarmers ari kuproducer chibage.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro navaTrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central mudare reparamende vari nhengo yeMDCT. VaSaruaka nevamwe vanasawira vavo vakaita chipatapata kuunganidza mari yekutenga midziyo yakaita sezvigaro nematebhuru evadzidzi ainge atorwa nechikonzi chedare pachikoro cheSamaringa kwaMutasa kwakare. Tatanga nekubvunza vaSaruaka kuti chii chakaitika.
Chikoro chinonzi Samaringa Primary School mudunhu rekwaMutasa muMutasa Central Ward 10 ndokwakaitika zvinhu izvi. Mushure mekunge paita kusawirana pakati pemudzimai aimboshanda semunyori pachikoro clerk akazorekedza basa mugore ra2013. Saka mari dzake dzemuhoro dzanganenge dzasina kunyatsa kubhadharwa zvinomugutsa ndokubva aenda kumatare. Zvikatora nguva nyaya iri kumatare kusvikira apiwa mukana wekuti apiwe mari yake nechikoro. Chikoro chakabatwa chiine mhosva yekusabhadhara zvakakwana. Takanda kuti chikoro chacho chisiri kubhadhara mari iya, haikoti yakazopa mukana wekuti akwanise kutsvaga zvaanobata pachikoro kuti aunganidze mari yake. Ndo dambudziko rakazoitika.
Saka mushandi uyu anga achida mari uye muridzi wechikoro ichi ndiani, ikanzuru kana kuti hurumende?
Mari aidikana apa inosvika ku14,000 blessing. Imari inonzi yakaungana mukati nemakore mashanu kubva muna 2008 to 2013. Pakambonge paine mabhera cheki kupinda muinclusive government yakazounza maUS dollar. Saka ndo pakaungana mari iyoyo. Chikoro ichi ndeche Anglican Diocese of Manicaland. Saka ndo varidzi vechikoro ndeche chechi. Chakambenge chiri chekanzuru asi chakazotambirwa kuchechi.
Tiri kunzwa kuti imi makabatanawo nevamwe kuti muedze kuti mutenge midziyo iyi idzoserwe pachikoro apa. Zvakafamba sei uye makwanisa here kuunganidza mari yese iri kudiwa kuti mutenge midziyo yacho?
Ya blessing, pakaitika nyaya iyi takashungurudzika zvakanyanya. Tikamboedza kumhanya kumapurisa tichiti umwe musi vanhu vangauya kunotora midziyo iyo vangava vachityora mutemo, nekuti maitikira zvazvaitwa zvine ukasha, vana vachibvutirwa madeski tichinge tichiona kunge maybe kodzero dzevana dzakange dzachikorwa ipapo. Takabata futi magweta tichida kupiwa pfungwa dzekuti yaikwanisa here kuti tichitse nyaya yekumatare constitutional court tichimisikidza nhau yekuti kodzero dzevana dzachikorwa. Asi takazorakidzwa kuti mushandi uyu anga ateedzera nzira dzese dziri mumutemo. Ndopo takazoona kuti sevanhu vanobva ikoko atadiki tapinda muhomwe kanzatu kanzatu tikwanise kukurumidza kuunganidza midziyo asi muushire nonge taongorora zvakare mitengo yemidziyo takaona kuti kuti titenge furniture yechikoro chese paito tingana mari inosvika 20,000 asi iyo midziyo iyoyo yakabvutwa zvechisimba taiziva zvakare kuti yaida kuzona okishiniwa saka takarayirwa kuti nevamwe kuti mukaenda kuaukshen munogona kutenga midziyo iyoyo nemari yakaderera zvakazoita kuti tiite chipatapata kutsvaga mudzishamwari vanhu vakadzidza pasamarenga ipapo nekungoshambadzawo soko racho kune madzisahwira akawanda zvinofara blessing kuti ndikuzivise kuti urongwa uyu hwakaita kuti vanhu vanopfuura 112 vanobva munzvimbo yevasamarenga ikoko kusanganisira nevamwe vatakadzidza navo kwana tsambe wakabatikana nazvo akatanga kutumira mari atumira $10 atumira $20 atumira dhora atumira $2 tikaunganidza mari yaikwana kuita 2,900 ndiyo mari yataanayo izvozvo asi takakwanisa kuti musi wa4 ndo pakaitwa auction takakwanisa kunobhidha tikatobva takwanisa kutenga midziyo iya saka midziyo yamumaoko mesamaringa Old Students Association.
VaTrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central mudare reparamende vanga vari parunare kwaMutasa kwakare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidiki changa chiri pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti chirongwa ichi chakavafambira sei.
Zita rangu ndinoitwa Muzvare Grace Chirumanzu. Chirongwa cheyali ndakachifarira zvakanyanya nekuti chakandibatsira kuti ndisangane nevanhu vakasiyana siyana vemunyika dzemuAfrica vanhu vanobva mumakaucha akasiyana siyana mundudzi dzakasiyana vanotaura mitauro yakasiyana ende zvakandibetsera kuti ndikwanise kuzvitarisa mukati mandiri kuti ndionewo kuziva kuti anonzi Grace Chirumanzu ndiani nekuti dzimwe nguva unenge uchifunga kuti unozviziva asi uchinge wasangana nevamwe vanhu vakasiyana siyana unokwanisa kudzidza zvakawanda pamusoro pevanhu ivavo nekudzidza zvakawanda pamusoro pako zvakawanda.
Ungati wewe munhu akabvunza kuti zvii zvawakadzidza iko kuno uyezve wanga uri kucollege kupi zvauchaenda unopakurirawo vamwe kumusha nyanya madzimai vechidiki sewe.
Chandakanyanyisa kudzidza kushandisa technology kuti tibatsiridze kusandura upenyu hwedu mukati menyika yeAfrica. Ndakadzidza kushandisa madrones. Madrones zvinhu zvandaiziva but ndaiziva kushandisa dai kukavha muchato titora mapicture but ndakakwanisa kuziva kuti kuRwanda vanoshandisa madrones kutrans bota blood kune vanhu vanenge vari muzvipatara saka zvinhu zvandinoziva kuti munyika yedu yeZimbabwe kushandisa madrones zvinhu zvekuti munofanisa kuapplya kuti mupuwe mvumo saka inini ndapuwa manyukunyuku yekuti ndikwanise kutedzera mitemo iyoyo kuti ndiapply kuti ndikwanise kushandisa drone kuti ndikurudzire vanhukadzi kuti vakwanise kunge vachive involved munyaya dzemutambo cause inini ndinoshanda munyaya dzesports dzevakadzi saka ndine shungu dzekuti ndinge ndichiratidza zviri kuita vanhukadzi vakasifana na Kesi Covendry na Helen Sinclair kundichivaratidza zvakasiyana siyana wokushandisa madrones uye nemakamera akasiyana siyana.
Iko kuno kuwanga wakanyanyo simbira nezvidzidzo zvipi?
Ndanga ndiri muzvidzidzo zvekumbato wemaoko izvo business and entrepreneurship. Saka tanga tichikurudzirwa kunzi vanhu vatema tinofanira kunge tichishandisawo maoko edu kunge tichitangawo mabhizimusi akasiyana siyana nekuti tajaira kuona varungu varivo vana muzvina bhizimisi isu tichingoapplya kuti tite kuvashandira saka tachikurudzirwa kunzi tive tinoitawo shungu dzekutanga makambani edu tichinge tichiwanwa tichapinzawo vamwe vedu vechitema mabasa.
Chimbotipawo nhoroondo yeupenyu hwako vamwe vangazozvigona here zvawaita izvi?
Zvandakaita izvi ndinovimba zvinoitika nekuti ndakatarisa nhoroondo yeupenyu hwangu. Ndiri munhu wekuti ndakakura mumhuri yanga isina zvakawanda zvinoshamisira ini mhuri yaita zvokutamburira zvinhu kuti zviwane. Mai nababa vangu vaenda kunosevenza kusouth Africa vachinotengesa madhoiri kuti tiwane school fees ndogara nchiudza vanhu kuti pa holiday bega bega taitengerwa color TV ataingona pa holiday jete kana zvikoro zvavhurwa taizova kuti ichatengeswa kuti tiwanwe school fees saka upenyu hwangu hwanga huri upenyu hweshungu baba vangu vakashaya zvavo gore rakapera asi munhu aive neshungu yekuti vana vavo vange vakadzidza saka vaigara vakatidzidzisa chikoro ndiri grade 1 ndakadzidza wedire kuti excitement ndakazova kuti rinoreva mufaro wakanyanya zvikuru saka zvinhu zvandaidzidziswa nababa vangu kubvira ndichiri mudiki tichirarama tiri kuGlenview kunzvimbo yekuti hakuna vanhu vakapfuma zvizhinji saka ndinotarisira kuti vasikana vakakura makurira andakaita vanokwanisawo kuti vagone kuita zviroto zvakakura zvavanokwanisa kuzonge vachizvirarama
tinoona zvekuti murimo muno makawanikwa imi muchiita mitambo takakuonai panga pachinzi Yali's Got Talent muchitamba chaizvo muchitamba kuchimbo chaSelma chekuti hangasa makatambirwa sei nevamwe venyu
ndakafara chaizvo kuona vanhu vachifarira mutambiro watakaita ndakatarisa vanhu vakauya kuno kuYali pane vane zvipo zvekutaura pane vamwe vane zvipo zvekuita mapoem vamwe vane zvipo zvekutaura mashoko chaizvo asi inini dzimwe nguva ndinoona sendisina chipo chekutaura pavanhu vazhinji saka dzimwe nguva kana uchikwanisa kunge uchiita mitambo kutamba chaiko kunogona kuratidza mufaro wako kutamba chaiko kunogona kuratidza shungu dzako neleadership yako saka ndinoona vanhu vakazvifarira chaizvo kuti takakwanisa kutamba kuchimbo chaSelma vanhu vakazvitambira zvakadaro
mune mhuri here kumusha uyezve vakati nekuuya kwamakaita kuno
ndine vana vaviri Sasha natungamira ishe vari makore mwane 6 mwane 5 inini ndinokwanisa kuteverwa paFacebook Instagram Grace Chirumhanzu kana paTwitter at Grace Zimbabwe
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Grace Chirumhanzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
Tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rinonzi rakatarisana neimwe mhuri iri kubuhera iyo inonzi iri kutakwa nematombo ayo asiri kuzivikanwa kunzi ari kukandwa achibvepi uye matombo aya anonzi anenge achipisa semoto. Muhurukuru yedu tine munyori anoona nezvedzidzo muboka reZinata Sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Sekuru Sibanda.
Makadii zvenyu vateereri?
Aiva vateereri ndovimba vapenyu chose. Sekuru Sibanda, nhasi nyaya yatiri kukurukura inyaya iri kusiririsa yakaitika kana kuti iri kuitika mubhohera umu. Matonzwa kuti kune mhuri yakatotiza musha nenyaya yekuti vari kungokandirwa matombo anenge achipisa semoto. Hapana anozovauti ari kubva kupi matombo iwayo, ari kuparadza misha nekukuwadza vanhu. Tichitarisa chiitiko chakadai, Sekuru Sibanda, chii chinei chichiitika?
Zvinenge zvichiitika panoratidza kuti panofanira kunge pane ushireketwa unenge wakaitwa saungawo wekubata mishonga yakaipa inenge yopanduka. Zvokuti zvinogona kuita kana ungave mweya kana wechikwambo chekuti varenge vakanganisa mhuko dzacho chovhiringidza chaakuchiburitsa zvese izvozvo chaakumhanyisa vanhu vese pamusha. Saka isu tinoona ari mabasa eushereketi kupandukirwa kutsika dzedu dzechivanhu tichiona mashiripita akaita saiwayo.
Hazvigone here kuti muvengi anotumira zvinhu zvakadaro? Sekuru, ndanzwa muchiti panogona kunge paine vakabata mishonga kana kuita zvimwe zvakadaro vemhuri iyoyo. Ko, vavengi havagone here kutumirawo zvinhu zvakadai?
Vavengi vanogona kutumira kuti zvimwe zvekuti kana zvivanda zvinogona kuti zvikande matombo zvinotokwanisa kuti zvinoita izvozvo kana zvidhoma zviya zvinokwanisa kutumwa. Vavengi varipo. Imwe nzira futi yekuti muvengi anogona kuzviita, vamwe vanotumira mene vanhu vachitumira zvavanenge vachi asi tinozvoona zviri kudivi rekuti kukandwa kwematombo zvakada kufanana nezvinhu zviya zvatoti zvivanda. Zvivanda zvindodo zvinosatukasatuka zvinogona kuita matombo zvinogona kuita kana chikwe chiko ndomaitiwa azvinoita mutsika dzevaroyi vanenge vachishirika.
Saka dambudziko ringagadziriswa sei kumhuri dzinenge dzatarisana naro kuti dzinge dzichigadzikana?
Dambudziko iri ndoona kuti rinotogadzirwa ne chivanhu ichi saka chinoda kuti chiongororwe todaira kuti kwedu isusu ndezvata ndiwo maatare amwe avanogadzira akaita saiwani kuti vanokwanisa kubatsirika pata kuti patsvakwe kuti mhepo yacho ina iri kumbobva rekupi panotanga bhagwa chivanhu anotanga aitwa matare ndiwo matambudziko anogadzirwa nematare iwayo anotanga avhenekwa kuti pakamira sei kuti chii chiri kuita kuti mhepo iyi zvakaitika pane kutsaudzire pane pakakanganiswa
sekuru zibanda mazuva ano kwanawo vanatsika mutanda vari kubatsirawo zvakare nekuchenesa misha nezvimwe zvakadaro mungavakurudzira here kuti vanga vachipindawo zvakare kubatsira mhuri
vanatsika mutanda tingati variko vanhu ivavo tinadzo nhengo dzetsanatsika mutanda asi iri semhuri isu tinoti kana kuri kwedu kuzinata ofisi tine marefero ekutano vanozokupuwa kana vana vatatu kasi tivo vanhu vanofanira kuti vashandi matare aya vanofanira kunge vari vanhu vanovhenika vanoona kuti vasingavhiniki havangakwanisi kuisimudza
vamwe vanongoti nyaya dzakadai dzinongonangana nehuroi nezvimwe zvakadaro asi zviitiko here zvinogona kungoitikawo
izvizvi zvinogona kuve zvinowanikwa kokutiwo pamwe zvinenge zviri zvepasi zvokuti asi matrosi pavanotorwa kuti matombo anenge achipisa izvi zvingagone kuvei zviri zvepasi asi zvevaroi zviriko nekuti zviri kurova vemhuri ava sei zviri kunanga imba yachona zvichinanga vanhu ivava zvadii kurova dunhure taiziva kuti pamwe ndezvamwarika
aiwa maita sekuru sibanda tinodavira kuti kana mhuri yakanga isati yavana rubatsiro kusvika pari nhasi vanogona kunge vachinzwawo zvamataura pamwe vanokwanisa kutsvaga rubatsiro vachibatsirika tinotenda sekuru sibanda
aiwa mosara zvakanaka vatei
manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Tisati tavhara chirongwa chedu regai timbonzwa kambo kanonzi Batabo kubva kuna Titan.
Nanza kwenza ingozi kazi Ubengo amu mfazi Zitandane, zitandane Cause I've always loved you Nanza kwenza ingozi kazi Ubengo amu mfazi Zitandane, zitandane Oh baby I see We zvinhu zviri pasi Rudo rwangu warusirwa nhasi Kufeta. I'm mad by the way I know kuchita Every day achingo kuchita My chick saka wana achingo mubipa WhatsApp yana la code Ukafunza no kunjenga konge pothole Now today you'll be standing on the crossroads You can change your life It's time that I make it right Wana anza wenza inko zikazi Ubengo amumfazi Zitandane zitandane
Nako kambo batabo kubva kuna Titan tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare masangano akazvimirira oga ogadzirira kuita musangano kumucheto wemusangano unoitwa pagore roga roga neSADC uri kuitirwa kuSouth Africa mwedzi uno sangano Red Crisis in Zimbabwe Coalition Rinoti kuvaka Robert Mugabe University kuchikora bumbiro remutemo wenyika uye dare reparamende rinofanira kuona kuti izvi zvamiswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoemba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Aiwa hamwadiwa. Totenda toonana zvakare mangwana anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 uNcwabakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isitolo se-KFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abalelo dolobho kodwa abakobulawayo bayakulandula lokho.
Kayihloniphi abantu bakithi ngoba iqhubeka icamba amanga ngento esegcekeni ukuthi abantu laba abathi bazofundisa abantu yibo kanye abachathiweyo.
Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla akumanyano we-MDC Alliance?
Kulula ukuthi bese bebuya ke ebantwini. Bese ebantwini bengathi begwanda namuhla. Ithi bantu begwanda kambe kumele ibone ngani angasimela njengabantu begwanda nxa singenza i-coalition ngobani. Iqiniso elikhona ukuthi abantu bayalinika umuntu.
Okuhlelwa liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe esezile minyaka zingatholi iholo ngemfanelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isitolo se-KFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abalelo dolobho. Kodwa abakobulawayo balandula limbiko. Lesi sitolo siqatshe abantu abangamachumi amane lanhlanu kodwa bathi bona abanye babo abavela eHarare bazofundisa nje abanye babo umsebenzi besebephindela njalo eHarare. Kodwa umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi okukhulunywa yiKFC akusiloqiniso.
Sina sithi indaba le yasukela even indawo leyana iqalisa ukwakha. Abantu ababethiwe itender yokwakha indawo leyana babuya bevela khona leHarare. Baqhubeka futhi ngokuqhatha abantu abazosebenza phakathi kwendawo leyana bengabantu abavela khona ngale. Lokho ukuthi bezame ukuqhatha ngomunwe besenze thina abantu abangacabangiyo engani abantu bakithi abayifuna imisebenzi. Akusoqiniso. Iqiniso yikuthi abantu laba kabazofundisa njengokukhuluma kwabo amanga. La abantu laba bazosebenza. Lapha nje sokungamanhloni ukuthi indaba yabo isitotho sabo esibambile. Kanti njalo thina inkuthazo esinika abantu bakithi special abantu basemkhonweni emaNdebeleni ukuthi abake beme ukuyathenga endaweni ezinjengabo KFC ngoba baqaphele khona ukuthi bathathe imali zethu kodwa bengeke badeploy back to the same community abayenza labo i-business. Ngokunjalo siyakhuthaza ukuthi sesifikile isikhathi soku-identifya bonke abantu ababuya lapha lama-business awo bevela khona leHarare sifike bengaqhathi abantu bakithi beqede lapho kungela development esayela abantu bakithi ukuthi sithi kubantu abanjalo asiyi kuthenga ezitolo zabo. Sisakhuthaza abantu bakithi ukuthi bengangeni ezitolo zabo beyethenga kizo ngoba bona bafuna imali yabantu bakithi. Isitolo sokuqala esiqala ukukhuthaza ngaso abantu bakithi bengathengiso yiyo i-KFC yona le evulwe kathesi.
Selike lahlolisisa yini labona ukuba labo okuthiwa yibo abafundisayo abavela eHarare bafundisani abantu bakobulawayo ngoba besike seza ukubana abanye bayenza imisebenzi efana lokuthanyela.
Ngiyabonga baba. Ukubeka kahle kambe umsebenzi wokuthanyela uyadinga ukuthi umuntu afundise. Ngihlala ngixoxa labadala lapha nxa ngihamba ngithi kanti emakhayeni kalithanyeli yini bethi siyathanyela. Ngithi kanti manje okwenza emahofisini abantwana benu bengaqhathwa ukuthi bethanyele yikuyini. Ngokunjalo umbuzo lona lo ukuthi langaphandle kokuthi abathanyela ukuthi khona ukuthi umuntu aseve e-restaurant apheke amathisa enze lokhu lokhana kuyadinga ukuthi umuntu aze e-train eHarare. Abantu bevele bekwenza abanye bamisa imisebenzi khonapha kobulawayo bevele besebenza kwezindawo ezavalwayo kumbe kusemahoteleni. Angithi babantu abafunakalayo endaweni ezinjengazona lezo. Bathi ngomgqibelo emini sathuma ubukhokheli bethu baya-engage i-management ye-KFC. Sesiyababonisa ukuthi lokhu abaqhubeka bekwenza ikakhulu sebelethe amapholisa ukuthi azazonikela abantu bakithi ngezinja ebethusela kasikuthandi. Bakufakaza ngempela ukuthi abantu laba babuye eHarare kodwa bazobuyela. Kodwa kuliqiniso esikwaziyo ukuthi asoqiniso abantu inani elingako ongathiwa lingabuya izotrain abantu abantu kuyini okumangalisayo ngokuthi ngisukudle restaurant okungethula abantu bakithi.
Alo ke ngumqondisi umnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umanyano wamabandla aphikisayo oMDC Alliance ulakho ukubhidlika phezu kokukhethwa kwenkokheli ezancintisa kukhetho. Umanyano lo wathatha izigaba zebandla leMDC eziningi kodwa amanye amabandla aphiwa izilutshwana. Lokho kubikwa kuyimbangela eyenza kube lobudlwangudlwangu emahofisini aleli bandla ngempela sonto edluleyo. Kambe kungenziwani ukuthi lolu daba lungabhilizi umanyano lo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe endawonye lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Abantu bengayivamba beyizwise kulula ukuthi bese bebuya ke ebantwini. Efike ebantwini bengafika eGwanda namuhla. Ithi abantu beGwanda kambe kumele ibone ngani angasimela njengabantu beGwanda nxa singenza i-coalition ngobani. Iqiniso elikhona ukuthi abantu bayalinika umuntu. Balinika futhi abantu bekhululekile. Bona laba abantu esiyabe sibaphiwe ngabantu kakube yibo abahamba beye kuma ku-coalition. Ama-position maningi kule proportional representation, kule provincial council, kula ma-council. Then sokuzasothwa ukuthi ngane phezulu kungena e-MDCT. Sokuzalusitho MDC ungena ngapi, AP party ungena ngapi kusehla kusiya khona. Manje ngavela siqalisele phezulu ngokuthi sifaka obani phansi ngapha kungakalungi sokuhle kusixabanisa abantu already. Ngoba kathi sizizwile ukuthi kulama constituents anjani kobani. Amanye ama constituents esinawo for example phansi khona lapha eGwanda bonabo kuthiwa yibo abazayiphiwa abala ngitsho lama structures okurana i-constituents yena leyo. So yabona ndivelela kusoze kuhambe.
Uthini ngalokho okuthiwa ngumnumzana Fuzwayo, umnumzana Bebe?
Umnumzana Fuzwayo ukhuluma njengomuntu ovotayo ngoba anto bona akulula ukuthi ngizanika i-example ngeyami inkayi constituency. Nxa wena ungavuka ukuthi ngoba sifuna ukuthi sibe ne-coalition uvuke uye kuthi ebantwini benkayi hayi uBebe kashami lapha sokusinga ubani. Ubonakana abantu bazabo ukuthi nje sokurayit akuvele into enzima nale kuthi yenzakale. Mina njengomkhokheli wabantu ungagohli ukuthi politics gani isukela phansi iqala endlini emzini wami with my family. Kufanele umkani labantu abami bavume ukuthi into engiyenza yepolitics bavumelana nayo. Suke lapho iye ngathi iye kuvillage engihlala kiyo ekhaya ezibavumelane labo abantu bese. Isuke lapho iye wadini engihlala kuyo emalithi, ward 90, ibavumelane layo futhi. Isuke lapho iye ku-district kumbe ngithi i-constituency yenkayi South engiyikhokhelayo kuvunyelwane. Isuke lapho iye ku-province, isuka ku-province iye ku-region yemathebeleni, isuka ku-region yemathebeleni isuka yi-national coalition. So wena ungaze uqale ku-national, kungavumekala ukuthi uqale ku-national but ungakaze wenzeni ungaka-implementi noto nxa uqale wavumelana ku-national. Qala uye phansi kwenzela ukuthi okwakuqala bonke abantu uhambe labo ngoba ungaze uthi uvumelane phezulu ukuthi ufuna ukuya ebantwini ukuthi yenzani so uzaba ne-problem but ungaqala phansi usiya phezulu. Zathi futhi kuba lula khonoko kwenza ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi senzani, kwenza umuntu wonke ukuthi aphatheke.
Ah, mnumzana Fuzwayo ungaphosela ukugcina.
Hayi, simele ukugcina yilo ukuthi siyacela kubo baba uBebe labanye abakhokheli phezulu nalaba mabandla wonke. Into esiyifunayo siya ku-2018 sifuna i-coalition and i-coalition ukuthi ihambe kwakhathesi abasibhekele ikhekhe elimele phana elihle li-attract noma phakathi liyabe linzima kodwa phandle lipholishwe kuhle lilihle sizalithakazelela. Ukuthi okuphakathi ngalo kulwisana okuphakathi ukungazwanani phakathi kwenkulumo ze-coalition kugcine sokudubuka kuphuma phansi kukhanye khona ukudlula ubuhle bekhekhe esiyicabangayo alisathengeki. Ngoba ngathesi nxa ukunje sikhuluma abantu kathesi into asebeyibona nge-coalition sebebona ubudlwangudlwanga abasazwisisi ubuhle be-coalition. So kabahlali phansi isikhathi sisasekhona bakwenze masinya kulungiswe. Futhi sokunjeni sisela mo 5-6 months towards election bebonta indaba yama-candidate konke sokulungisiwe. Siye ku-election singene ebantwini sikhampeni thina abantu asibesayo abantu siyangena sikhulume lapho.
Alo ke umnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye loqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela amshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Yikudivana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo Lamhlanje ngisewange East njalo ngixoxa lomeli walesisigaba edalele parliament umnumzana Wesley Sansole Ngiyakwamukela kuhlelo baba Sansole.
Yebo baba Nkomo, ngiyabonga.
Yes, injani izakhamizi khona ngapho? Kuyini okwenzakalayo esigabeni sakho?
Hayi, izakhamizi ziyaphila baba Nkomo. Okwenzakalayo kulezi nsuku abantu njengoba asikho isikhathi sokulima kodwa kulezinye indawo le irrigation ezinjenga eKentale, eKentale kule Duit elinywayo kathesi. About 3.5 hectares abayihlanyeleyo nje under i-command agriculture esigaba sedibane nedede ewange east khonapha kulezinye inhlelo njalo ezokuvuselela amadamu njengedamu elinjengasemansuma dibane nedede le ndawana ezijiyeneyo nje kulamadamu esingathi labe segcwele inhlabathi ichebecheve okwenza ukuthi isikhathi nxa izulu selisina laphana angaze agcwala ngendlela okumele agcwale ngayo yikho-ke sithole uncedo ikakhulu kwabe World Vision abayibasiphathisayo ukubana kususwe ithebe-chebe oba inhlabathi yonale ukuthi idamu libe le ndawo enkulu engagcina amanzi ngesikhathi sezulu
ngobani abakhipha linhlabathi yizakhamizi bencedisana labo abe-World Vision kumbe bakhona abantu abaqhatshiwe
hhayi izakhamizi kakuqhatshwa abantu izakhamizi eziyizo ezenza lo msebenzi abe World Vision bezosiphathisa nje ngalokhu nalokho kufana lokudla lokunye kodwa kuyizo izakhamizi eziyizo ezisebenza khonokho njalo uzathola ukuthi kulamadamu anganasesenamanzi kulezi ngadi sile damu elinjengetonteka lapho abantu abalengadi khona abalima khona bephathiswa i-World Vision so abantu baphathekile loko bethwala amanzi amabhakethi besusedamu besiyathelela sikhangelele ukuthi kumbe singathola imali yokubana kugejwe omgodi phakathi kwengadi kodwa yiwo umsebenzi ewenzakalayo kakhulu kusona lesi sigaba okuphathelane lamadamu lezingadi nalokho engikutshoyo kokulima kwengqoloya
zinkulu okunganani iy'nkadi lezi ziyenelisa na izakhamizi ukuvuna mpela zithengise ukhulume ngokulima ingqoloyi ukhuluma ngokulima mbona bayalima le mpida bayathengisa abakutholayo
ye bayathengisa abakutholayo kodwa okuningi ngokokuthi bathole ukudla nemuli zabo izingadi kodwa ingqoloyi njengoba ngitshile ukuthi kule ndawo engani engalingana le lamahekti amathathu le ngxenye betholakala ingqoloyi yokuthi basebenzise okutholakala engadini okuningi kakhona ngokuthi bayadlela emuli zabo kuthi uma sekusele okunye besebethengisa kunenhlelo njalo lapho abantu abafundiswa khona ngokufuya imbuzi kule nhlanganiso ezinjenge-SNV zabo-Environment Africa abafundisa abantu ukufuya imbuzi ukuthi imbuzi ziphathwa njani lokuthi izibaya kumele zakhiwe njani zibe phezulu zingabi phansi ukwenzele ukuthi ulongwe nobona behle kuye phansi so bekunama-programs lama-workshop okufundisa abantu themba abaningi bathole imfundiso enhle kakhulu labangafuyanga imbuzi labo bafundile kwenzele ukuthi nxa kulezi hlobo zabo ezinembuzi labo babo bazifundise lazo ukuthi imbuzi zifuywa njani
iy'nyamazana zendle zona azihluphi yini ezivandeni lapho kulinywe khona
ziyakhathaza kodwa-ke ngalesi sikhathi besingakabi ledubo olukhulu kakhulu ngenyamazana zendle ezivandeni iy'nyamazana zendle ezikhathaza kakhulu zindlovu ngesikhathi sokulima zona ziza emasimini zifike zona esibili kodwa ezivandeni lapha hhayi besingakabi ledubo olukhulu ngoba izivande zakhona eziningi zibiyele ngocingo
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo omhlonitshwa siyabonga
ngiyabonga mamankulu
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli wewange East edalele parlamente umnumzana Wesley Sansole. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Ngokama.
Amen.
Hayi siyabonga ntungameli ube lobusuku obuhle. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Kamurai Moyo, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union. Kwaqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho esikuzwayo kubana iNational Railways ingathola imali engange $400 million ukuthi ivuselelwe imisebenzi. Lithini ngakho lo?
Hayi, kithi thina imali isivuyile okuzenza ukuthi khona ama workers ethu thina ama members ethu abangama workers awe railways ukuthi bahlale besemsebenzini. Asiyabuya mukele ngentokozo.
Sasizwe abanye besithi kufunakala imali engange 2 billion pho nxa sokutholakale le i 400 million ayincane kakhulu na.
Imali nje ukukhuluma kwabo konke kumhlangano esiyenzayo labo abe management imali encane le ayiphiwe imali esigayelele ukuthi khona ingavusa uloliwe.
Ye, manje ke nxa sikhangele okwenzakalayo lezi nsuku kuyini? Siyakhumbula ukubana bekulesikhathi izisebenzi zingatholi iholo, kathi sikuhamba njani?
Bezithi khona singahamba siyebuza ngendaba zomholo ukuthi kanti ayile kuze nezikweletu zabantu lezi elilazo lizazibhadala nini. Khathesi ngela last week khona khona sishere ukuthi khona hayi uhulumende uthe khona izikweletu zenu lezi elilazo kuyani zibuye ngapha sizihlole ukuthi bazihlola ukuthi khona kube njani lathi asikwazi.
Manje izisebenzi zona ziphila njani lezi nsuku khona kunzima kangaka zingatholi iholo?
Chris kunzima, iqhili seliphelele kunzima thiriri izenza kololiwe impilo abaseyiphila uyazi baphila impilo yabantu abangasebenziyo.
Isike sabona ezinye izisebenzi zitshengisela ikakhulu omama kade betshengisela besithi obaba sebethwele nzima, kunjani lezi nsuku?
Hayi, kulezi nsuku besihlamelela khonoko ukuthi khona umqashi besithi khona kulo investa obuyayo. So anti abona ukuthi khona ma kuthiwa khona kulo investa obuyayo umuntu okekekayele ukuthi khona i-investa obuyayo ubuya ngobuhle ukuthi uzabuye ebhadala izikweletu zonke ziphele. So khonoko kwamademo abantu besamile bekayelele u-investa nalo obuyayo kodwa ngiwazi ukuthi asekuphuma i-400 ukusebenza into engazwakaliyo.
Manje kona emsebenzini kumi njani? Emsebenzini lapha abantu bayahamba besiyasebenza bengaholi?
Emsebenzini abantu bayahamba kodwa abantu basebenza basevalweni. Kanti esibe kule ndaba le kade gijima ukuthi akhona i-business iyabuya, uyazi ukuthi akusebenzeki. Abantu bonke wasikwazi ukuthi khona mbani osalayo mbani ohambayo. So akusebenzeki liqiniso elipheleleyo.
Zona izitimela zihamba ngemfanelo?
Lokhoso kwagcina kudala lokho zikuhamba ngama-delay time zodwa, akuna sitimela esihamba ngesikhathi.
Ezithwala impahla ke ezifana lamalahla lokunye zikhona?
Last week sikeba lomhlangano ne-management bebesithi khona bona bale challenge yokumuva ikolo liyana, besithi khona ama-wagons ayashoda lama-locals but besingani i-business engani isikhona khona ngale one. So i-problem yangu khona ma isitimela zile kuze ma kushota amakhanda lamatokisi kusho ukuthi khona kula into ehamba yakho shoti kuhambe njengoba.
Manje nxa sikhuluma nje izisebenzi ziyaba zisiyayenzani njengoba izitimela ziyaba zingahambi?
Hayi, izisebenzi emsebenzini Chris bayahamba. Ukuhamba emsebenzini izisebenzi ziyahamba ngoba isitimela manje ayikhona isitimela manje ngahambi ngesikhathi sezingenabantu. Abantu bayahamba bangene esitimeleni sabo kodwa ama-delays azenzakala endleleni kwesi sikhathi bathina bethatha ama-2-3 days ezendleleni but emsebenzini babehambile befakwe kulokungene ukuthi khona uyebe ku-shift egcweleyo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi yiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli kumbe uphose ilizwi uphosela ezinye izisebenzi ze-railways?
Hayi, ilizweli ezingabalalo nje kube ukuthi sikhangelele khonokho futhi nebokulokho kwenza ngohulumende ukuthi uinvesta ozabuya ekhangelele izisebenzi ukuthi izisebenzi lezi zilama-contract nabantu abasebenza kudala abafanele bahloniphe labo njengezisebenzi sengathi njengabantu abangenamsebenzi abangenancedo ukuthi sengabona namhlanje ukuthi khona phuma uhambe ongenalutho. So sikhangelele khonokho ukuthi hayi makuyi amathuthuwa lama-changes ekhampanini kabe lama-changes azakhangelela la amakuthazi ukuthi khona bona laba abantu abayenza ukuthi khona uloliwe abe ngololiwe kufane nathi sibananze.
Hayi, kwezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga, please. Ubelelanga elihle.
Lo ke ngumnumzana Kamura Imoyo isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi zikaloliwe eZimbabwe amagama United Railway Workers Union ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Kwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula udaba lwabangela ncwadi zokuzalwa ama birth certificate ngenxa yezizathu ezichiyeneyo. Sixoxa lonkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale lesenate. Siyakwamukela kuhlelo umhlonitsha.
Alright.
Belilohlelo lamanye amalunga edale lesenate agoqela unkosikazi Jasmine Tofa olokuxwayisa abantu ukuthi bengathola njani incwadi zokuzalwa. Selingaphi ngalolu hlelo?
Uhlelo lolu luzathatha isikhathi ukuthi luphele ngoba indawo ezehlukeneyo zinika amacebo ehlukeneyo. I-advice differs according to the areas. Ngoba nxa esithi kasela sihlobo sezafa, abantu lapha ahlala khona bangavumelana babe ngabaza kutsho ukuthi ye ubani wazalwa nini, siyakwazi wazalwa ngubani. Nxa esevelela kwenye indawo uthi kuthiwe umama wami aqala athatha i-birth certificate ngoba kalayo. Umama la uthe uyathatha kwathiwa ugogo wakhe noma loyise labo babe le ma-birth certificate kuqala. Nxa sekusenziwa umlungelunge onjalo kutsho ukuthi veleke loyo muntu kafuni ukuthi abantu bathathe ama-birth certificate ngoba ngabe sikhuluma ngalo umuntu lo esimkhangeleyo bangasitsheli ngonina logogo wakhe ukuthi banama-birth certificate yini. Ngoba nxa sikhuluma e-parliament nxa bevumelana lathi abe-social service nxa bezo-address bathi bona lani ma-MPs lingabancedisa ubabhalela i-affidavit yokuthi sibili umuntu lo uzelwe lapha nini. Abantu betsholotsho kungathiwa kaye bathatha baze bangowitness kuphela abangasiyo zihlobo zabo abafuni phela ukubhadala imali yabo ukuthi nje sekulecala ukuthi ngihlezi lomakhelwane sekufuna ngidinga imali yokuthi ngigade ibhasi nye witness. Ngesinye isikhathi uzwa sebesithi sifuna incwadi yokuthi umzali wakho wafa. Akuzange kube le burial order phela ebantwini betsholotsho ababulawa yigugu round kumbe abenkaya ababulawa yigugu round. Nxa usithi sekufuneka kube le ncwadi yokuthi umuntu wafa nini bayayithatha nga.
Kodwa nxa sekulabafakazi bokuthi bayamazi ukuthi lo umntwana wangaphi bayakuvuma yini lokhu komsitheli?
Ngoba lakho ekomsitheli abakhulumi ulimi linye. Omunye layo ubuye sekutshela ukuthi ha likhohliwe alibuyanga le ncwadi yokuthi ubani wafa nini. Ngoba abanye balethwa bengabantwana sekubulewe ugugu kwabulawa unina kwabulawa uyise kwabulawa abantu bakhonapha abangawitness abadala kwasalo ungabantwana kuyawitnessa kuthini ungabantwana khonoko.
Ngaphambilini kwalingxoxo uke wasichasisela ukuthi wake wavela wasebenza ukunceda abantu ngencwadi zokuzalwa lezi. Ungathi uhlupho langikhona lokho elufanana yini kumbe luyamemetheka?
Uzwana mina kangiboni mehluko wothi ngikutshela ukuthi futhi kwenzakaleni. E-parliament ngiyimembi ye-committee okuthiwa yi-gender committee. Sizike saphuma njenge-committee silanda izindawo lezi ezigcina abantwana abangelabazali kumbe abantwana abahluphekayo okuthiwa ngama-social welfare homes. Abantwana laba ba-under social welfare eyiyona engumthungameli wokunika ama-birth certificate. Abalawo nayo ehluleka ukubanika yona i-social welfare. abantwana bayekela ukuya esikolweni anti akubona ukuthi vele nxa bekukhuluma bayahumana ngoba bona ngokwabo bayehluleka ukwenza khonokho bese sithi akulula hambani bekwenza so hambani behlulwa yini bona ukwenza so bekhona pha begcina abantwana bakhona abanye abantwana bathi besiyavaka besiyadlala ama-sports outside the country bona bangahambi ngenxa yokuthi ngabala ama-birth certificate babese sithi into elula ilula njani besehluleka njengohulumende ama-homes awabo abagcina abantwana labo bantwana kabala ama-birth certificate
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale lesenate sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ube lobusuku obuhle. Kamadlela sikhobokhobo ngamnanku samamo isigqibela uhlelo lothu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Isitolo se-KFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abedolobho lakobulawayo. Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla kumanyano we-MDC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.